manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manyura anhasi Urumusi wechitatu chikumi 23, 2021. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini semugari wemurengo maini kuitwa kwelocalized lockdown yekuchiredzi kwatikanganisa zvikuru nekuti tonga tuhulete inotomboitorawo isu semacontract workers tichinoshanda ikoko. Tichiko hanzibe tichiwanawo zvimari zvekuti tibatsirikane nemhuri saka kuya kwelockdown ya hationi kuti zvinhu zvichatifambira zvakanaka nekuda kwelockdown iyoyi sezvamunoziva kuti dzimbe yakabata ikonomi yedu yemuno mumasvingo ha zvinhu zvacho zvakatotiomera
vagari vekuchiredzi votambira nenzira dzakasiyana-siyana kumbovharwa kwakaitwa dunhu ravo senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 MDC Alliance inoti icharamba ichirwira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo munyika kudzamara izvi zvanaka. SADC inoita musangano wechimbi-chimbi wokuzeya mhirizhonga iri kuitika kuMozambique. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekuchiredzi vari kutambira nenzira dzakasiyana-siyana kumbovharwa kwakaitwa dunhu ravo senzira yekudzivirira kupararira kwedenda recovid-19 iro riri kuramba richikwira munzvimbo iyi pamwe nedzimwe nzvimbo dziri munyika. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera kuvharwa kwakaita dunhu rechiredzi nezuro nehurumende ichiti hapana vanhu vachapinda kana kubuda munzvimbo iyi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kune dzimwe nzvimbo. Mumwe mugari wemusha wetsovani vaharod madzanga avo vanoita basa rekutengesa mumugwagwa vati vacharasikirwa nemari inoraramisa mhuri yavo nekudaro danho iri havaritambiri zvakanaka. Mumwe mugari amai mire muchionde gwavati mutemo uyu wavavharira mukana wemabasa emuminda yekambani yeTongat Hulet inotora vanhu vemaricho munguva ino yekukohwa kwenzimbe idzo dzakabata upfumi hwedunhu remasvingo.
Ini semugari wemurengo maini kuitwa kwelocalized lockdown yekuchiredzi kwatikanganisa zvikuru nekuti tonga tuhulete inotomboitorawo isu semacontract workers tichinoshanda ikoko tichiko hanzibe tichiwanawo zvimari zvekuti tibatsirikane nemhuri nomumasvingo ha zvinhu zvacho zvakatotiomera.
Asi vachausunganasa vari kupembedza hurumende nekutora danho iri vachiti rakanaka nekuti rinoponesa upenyu hwevanhu kubva kuchirwere ichi kunyange zvichikanganisa raramo yevanhu.
Hakuna chinhu chakakosha sekuchengetedza upenyu hwevanhu. Tinoziva kuti zvichakanganisa matsvagiro anoita vanhu mari nemabasa anga achiitika anoitika kana nyika yakasununguka. Asi denda iri idenda ra netsa kwete muZimbabwe chete asi ranetsa pasi rose. Saka danho ratorwa nehurumende idanho rakanaka ende idanho ratinokudza. Chikamu ichi chichapfuura vanhu vachazodzokera zvakare kumabasa.
Mutauriri wekomiti yeCOVID-19 Task Force mumasvingo vaRogers Irimai vati hurumende iri kudzira vanhu kuchiredzi kuti vatevedzere zvisungo zvaiswa nehurumende uye vachange vachishanda nevemutemo kuti mirawo iyi itevedzerwe.
Pati chiredzi yakanyanya ndosaka yabva yaitwa localized lockdown kuitira kuti nyaya iripo makesis asa spread. Kana iwa waitwa lockdown saizvo zvizvi isu tinotarisira manje kuti security sector ichange ichitibatsira kuti vanhu vasaite move in and out of the localized lockdown area. Wasanga wachibuda. Nekuti chinozoitika ndechekuti wanenge waine watiita positive wakabuda mu area woenda kunzvimbo dzisina COVID. Wanogona kuenda ikoko wachindochiparadzira kana wachinga wari positive.
Dunhu rechiredzi rava nemasondo maviri richivhiringwa zvakanyanya neCOVID-19. Nezuro, dunhu iri raiva nevanhu makumi matatu nemumwe vakabatwa nechirwere ichi. Kuswera zuro raiva nevanhu makumi mashanu nevashanu uye musi wa19 chikumi raiva nevanhu gumi nevapfumbamwe vakabatwa neCOVID-19. Chiredzi inobatana nemamwe matunhu munyika akaiswa pachirongwa ichi anoti Kariba, Hurungwe, Kwekwe, Makonde, Chinoi, Mangura, Chidamoyo, Magunje, Chirundu, Ngulumani neEmakandeni kuBulawayo, pamwe nenzvimbo dzinogara vanhu dzekumadokero kuMount Darwin. Zuro, vanhu matanhatu vakafa nechirwere ichi munyika yose, zvichisvitsa vanhu vafa pachiuru chimwe chete nemazana matanhatu ane makumi mapfumbamwe nemumwe 1691. Vanhu mazana mashanu negumi nevapfumbamwe vakabatwa nechirwere ichi. Nezuro wakare zvakaita kuti vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vave zviuru makumi mana nezviviri nemazana manomwe ane gumi nevana 42,714. Kusvika pari zvino Zimbabwe yabaya nhomba vanhu vanosvika zviuru mazana manomwe nezvitanhatu nezana nemakumi mashanu nemasere 706,158. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi munyika yose kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana 60% senzira yekudzivirira denda reCOVID-19. Zvichakadaro matare emagisi Chinoi nhasi avharwa zvitevera kubatwa kwechirwere cheCOVID-19 kwevashandi vana vanosanganisira mutongi wedare redzimhosva mumwe chete. Izvi zvaita kuti nyaya dzanga dzichifanira kunzikwa nhasi dzitadze kupinda mumatare. Studio 7 yana kukwanisa kunzwa kumutauriri weJudicial Service Commission amai Bianga Makwande sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
MDC Alliance inoti icharamba ichirwira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo ichiti inoda kuti Zimbabwe Electoral Commission ive nenzvimbo dzakawanda dzekunyoresa kuvhota dziri pedyo neveruzhinji. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau nhasi muHarare, munyoro anoona nezvenyaya dzesarudzo muMDC Alliance vaIan Makoni, vati MDC Alliance ine shuviro yekuti panozosvika gore ra2023 iro riri kutarisirwa kuitwa sarudzo, mitemo ine chekuita nesarudzo inenge yavandudzwa. VaMakone vati MDC Alliance ine chirongwa chokurudzira vatsigiri vayo kunonyoresa kuvhota, asi vati nzvimbo dzekunyoresa dziri kure nemisha inogara veruzhinji. VaMakone vapomerawo sangano reZimbabwe Election Commission mhosva yekunyoresa vanhu vashoma pasuva, vachiti zvinoudza mwoyo.
Activists edu vari there on the ground, vari kumobilaiza kunokurudzira kunyanya vechidiki vaende kunoregistra. Dambudziko guru ravari kusangana naro nderekuti havana mari yekumabhazi, saka vazhinji vachona vanotadzisa kunze kwokunge tichinge tavabatsira netransport. Dambudziko rechipiri nderekuti kana tichinge vasvika ikokoko vanotaura nzizvo tine kota yedu, nhasi tiri kutora vanhu 20, nhasi tiri kutora vanhu 30, saka vazhinji vachona vanenge vauya vakutifanira kutsvanga mari yebhazi kuti adzokere kumba.
VaMakone vatiwo kunyange hazvo MDC Alliance iri kuedza kuita nhaurirano neSEC kuti ikurukure nayo zvainofunga kuti zvinoda kuvandudzwa, asi SEC haisi kupindura zvinyorwa zvavo. Mumwe komishina weSEC vanxuvane mwoyo varamba mashoko aya vachitiwo sangano reSEC riri mushishi mukuita nhaurirano neavo vane chekuita nezvesarudzo. VaMoyo vatiwo pari zvino kunyoreswa kuvavhoti kuri kuitwa kumatunhu ane nzvimbo dzekunyoresa idzi, vachiti munguva shoma inotevera SEC ichange yowedzera nzvimbo dzekunyoresa.
But it must be known that the current voter registration process is happening at our provincial and district centers.
Pari zvino kunyoresa kuvhota kuri kuitwa kumaprovince nemadistrict offices. asi munguva shoma tichaita registration blitz kuti vese vanoda vanyorese.
Mutungamiriri webato rinopikisa Relit Mozhare Linda Masarira vabvumawo kuti nhengo dzavo dziri kuita dambudziko pakunyoresa kuvhota.
Zvakakosha kuti ZEC igone kunodecentralize kunonyoreswa kuvhota uku kuti vanhu munharaunda dzakasiyana-siyana vavanogara vakwanise kunyoresa kuvhota vasina kunokwira mabhazi kuti vasvike kunzvimbo dzavo dziri kure nekure idzi.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda nemedia center vaErnest Mudzengi vati zvakakosha kuti seki veichikwanisa kuti vanhu vose vanyorese kuvhota nguva dzese.
Zeki inofanira kuuya nourongwa hunoita kuti vanhu vakwanise kunyoresa kuti vakwanise kuvhota. Zeki iyo ndo ine basa rokuita izvozvo.
DC Alliance yatiwo nhengo dzayo hadzifanirwi kunetsekana kuti bato iri richashandisa zita ripi kupinda musarudzo. Mutauriri webato iri Mozhare Fadzai Mahere vati chakakosha pari zvino kugadzirisa kuti vanhu vanonyoresa kuvhota vakasununguka uye zviri nyore, vachiti vatsigiri veMDC Alliance vachakurukura nyaya yekuti voshandisa zita ripi.
Vanhu vanoziva kuti president wavo ndi president Nelson Chamisa, saka zvekuti tichazoshandisa zita rekuti chii, whether MDC Alliance, MDC Chamisa or something else, handipo pane nyaya. Nyaya iri pakuti tichataura nevanhu tokuda kuti ZEC igadzirise playing field yema elections kuti vanhu vakwanise kuzovhota mune zvakanaka, mareforms anyatsi kugadziriswa.
Zimbabwe yava nemakore akawanda ichiita sarudzo dzine bopoto. Nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinotiwo Zimbabwe ikasavandudza mitemo yesarudzo, bopoto iri richaramba ririko. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuMozambique kupinda mumusangano wechimbi-chimbi unga iri kuitika mudunhu reCabo Delgado kuMozambique kwakare. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Musangano uri kupindwa navaMnangagwa nevamwe vatungamiri venyika dzemuSADC unotevera mumwe wakaitwa neSADC Troika mwedzi wapfuura wakatambira gwaro rakaturwa nechikwata chakatumwa kuCabo Delgado, icho chakati mauto eSADC anofanira kupindira mudunhu iri uko vanopfurikidza mwero vari kurwisa hurumende neveruzhinji. Mahofisi eUnited Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kana kuti OCHA anoti hondo yemuCabo Delgado yaita kuti nzvimbo iyi ive imwe nzvimbo ine vanhu vakawandisa vari kutiza misha yavo pasi rese. United Nations inoti kusvika muna kubvumbi gore rino vanhu zviuru mazana manomwe nemakumi matatu nezviviri 732,000 vainge vatiza misha yavo nekuda kwehondo uye vari kuyaura nenzara nenhamo. Masangano anoshanda akazvimirira anoti vatungamiri veSADC vanofanira kugadzisa nyaya iyi kwete kuramba vachingoita misangano isina zvainobatsira vanhu vekuCabo Delgado. Mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vaudza Studio 7 kuti vatungamiri veSADC havafaniri kuramba vakapeta maoko dambudziko richienderera mberi. Vati mutungamiri weMozambique anofanira kupa SADC mvumo yekupindira muhondo iyi nekukasika.
Kana dzimwe nyika dzichifanira kupindira, chinotanga vavakidzani veMozambique vari muSADC, kwete kumhanya kunotaura neAmerica kana neBritain kana neFrance kuti vabatsire. Mozambique ngaitaure neSADC, ngaikumbire rubatsiro rwuripo rwunogona kupiwa, kwete kuramba ichirera dambudziko guru kwazvo revapanduki vari kuCabo Delgado province.
Izvi zvatsigirwa nemutauri weCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavelas Kumalo, avo vati dambudziko iri rinogona kupararira nedunhu rese kana rikasagadziriswa nekukasika. VaKumalo vati musangano wanhasi unofanira kubuda nechisungo chinopedza dambudziko iri.
Zvinhu zvatiri kupa kuziro kuSADC zvakarewo neAfrican Union kuti vaite chihurangwe mukuona kuti nyaya iyi yawanirwa here a long lasting solution, nekuti ikasiyiwa yakadai ine potential yekukanganisa magariro evanhu nezverunyararo, zvakare kuva necrisis iri humanitarian inoramba ichikura.
Vanongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Dr. Wellington Gadzikwa vaudza Studio 7 kuti zvirikuitwa nevatungamiri veSADC kutora nguva kugadzirisa dambudziko iri. Zvinoita kuti veruzhinji vaone sekuti vatungamiri ava havana simba. Vatikuita kwakadai ndiko kunoita kuti vekunze kwedunhu iri nenyika dzemhiri kwemakungwa vapindire.
Ukoshwa hwavo hunoramba huchingoderera, uye vakazopindira vekunze vanenge vachipinda muna Sadhaki zvichaita kuti vazopindira mune zvimwe zvinhu zvakawanda, nekuti veruzhinji vanenge vangochema vachifa, asi vakuru vakuru vemuna Sadhaki vachingoungana vachingotaura pasina chinogona kubatsira dambudziko iri. Saka kutokundikana kwemusangano weSadhaki paunenge uchitarisirwa kunzi uite zvine musoro.
Pari zvino nyika dzakaita seUnited States, France nePortugal dzave kutobatsira Mozambique pahondo yekuCabo Delgado. Imwe nyaya iri kuzeiwa kumaputo inyaya yekuti nyika dzeSadhaki dzingasimbaradza sei ukama hwadzo, pamwe nekuti dzingabatsirana sei panguva yematambudziko. Asi mashoko atiri kutambira anoti musangano wanhasi watambira kurudziro yeSadhaki Troika yekuti uto reSadhaki standby force rishandiswe kubatsira Mozambique kurwisana nevanopfurukidza mwero kuCabo Delgado. Mumashoko avo mushure memusangano uyu, munyori weSadhaki Amai Stegomena Lawrence Tex havana kutaura kuti masoja mangani achange ari muchikwata ichi uye kuti chichapinda kuMozambique rini. Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vauza Studio 7 kuti Sadhaki inofanira kupindira nechimbi chimbi kana pachinge paita dambudziko rakaita seriri kuCabo Delgado.
Chiratidzo kuti vanenge vachida kuti upenyu hwevanhu husaparara, zvinhu zvevanhu husaparara. Saka maitiro akadai ekuita zvinhu zvishoma nezvishoma, vanhu vachifa, zvinotiratidza kuti havasi kuona agency panyaya iyi. Asi isu tino
chisungo chanhasi chinotevera misangano yakawanda yakaitwa nevatungamiri veSadhaki kubvira pakatanga dambudziko iri muna 2017. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kambani yehurumende yezvicherwa yekuvimba Mining House nhasi yapa miriyoni imwe chete yemadhora ekuAmerica kuvarimi vechichena vakatorerwa minda yavo nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura apo kambani yapa mari iyi kuvachena nevamwe vane chekuita nekambani iyi, gurukota rezvemari vamutuli Ncube vati izvi zvaitwa senzira yekuzadzisa chibvumirano cheglobal compensation agreement apo hurumende yakabvuma kubhadhara vachena ava mari inoita mabhiriyoni matatu nemazana mashanu emamiriyoni emadhora ekuAmerica pazvivakwa zvavo pamapurazi akatorwa.
Which is for the purposes of meeting obligations in respect of compensation for improvements under the global compensation agreement signed by the government and the former farmers.
Zvikamu gumi nezviviri nechidimbu zvichashandiswa kuunganidza mari yekubhadhara varimi vechichena pachibvumirano chatakaita navo cheglobal compensation agreement.
Vati kuvimba iyo ine migodhi yakawanda inosanganisira shamba, jena, Freda Rebecca nemimwe, ikambani yakaumbwa nehurumende kuitira kuti ikwanise kuita mabasa ayo ekusimudzira upfumi. Varimi vechichena vakapiwa zvikamu gumi nezviviri nechidimbu mukambani iyi iyo yakaumbwa gore rapera. Nhasi kambani yapa mugove kuvaridzi vekambani iyi, izvo zvaita kuti vawane miriyoni yemadhora ekuAmerica. Sachigaro weCommercial Farmers Union vaAndrew Pasco vati fara nezvaitika nhasi vachiti iyi ndiyo mari yekutanga yavabata kubva kuhurumende.
Hopefully it will be the start of generating more of the availing of more finances through our collaborative efforts between us and government and the international community.
Ndinofunga kuti uku ndiko kutanga kuunganidza mari yekubhadhara varimi kwatichaita nehurumende nevekunze kwenyika.
Vati vanovimba kuti hurumende ichakwanisa kubhadhara mari yese yavakabvumirana. Chibvumirano cheglobal compensation deed chakasainwa gore rapfuura, uye hurumende yainge yavimbisa kubhadhara zvikamu makumi mashanu kubva muzana zvemari yavakabvumirana kupera kwemwedzi unouya. Asi yakazoudza varimi ava kuti haichakwanisa kuita izvi. VaPasco vati hurumende yakakumbira rimwe gore kuti ibhadhare mari iyi uye vakatambira chikumbiro ichi. Hurumende yakatora mapurazi evarimi vechichena nechisimba muna 2000 pasina muripo waipiwa varimi ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Bato idzva repatriotic Zimbabweans rinoti rakanyorera tsamba kudare reparamende mwedzi wapera richikumbira pamwe nekukurudzira nhengo dzeparamende kuti dzidzike mutemo unobvumidza vari kunze kwenyika kuti vavhotewo vari kwavari musarudzo dzichaitwa muna 2023 pamwe nedzichazotevera. Munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato repatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya vanoti vakawana mhinduro kubva kuna mabharani weparamende vaKennedy Chokuda vachiziviswa kuti tsamba yavo yakatambirwa zviri pamutemo. VaChokuda vanonzi vakatiwo chichemo chebato iri chichasvitswa kukomiti yeparamende inoona nezvemitemo. Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navamuchauraya kuti tinzwe zvizhinji.
Ichokwadi, isusu sepatriotic Zimbabweans takaendesa petition yedu kuParliament of Zimbabwe muswa 11 May iro gore rino tichivakumbira nekuvakurudzira kuti vatarisise nyaya yekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kana kupuwa mukana wekuti zvinge zvichikwanisa kuvhota pasarudzo dzichatevera dzemuna 2023 nedzebeyond 2023. Uyewo vanga vaine mukana wekukwanisa kurejista vari ikoko vachizobvumidzwa zvakare kuvhota vari ikoko. Zvinoitawo vamwe vanosenza kumaimbasi ndo zvatakakumbira parlamendi kuti iite.
Saka mati mawana mhinduro here kubva kuparamendi?
Takazonyorerwa tsamba naclerk of parliament vachokuda vachitiudza kuti nyaya yedu vaitambira and iri admissible at law. Saka vaisa kucommittee yeparliament inoona nezvemutemo. Saka ichizobva ikoko maybe ndo pavachazoona kuti what is the way forward. Saka ndo acknowledgement yatakapiwa ngeparliament of Zimbabwe.
Chiitiko ichochi nepamasvika zvakakosha zvakadii izvozvi?
Chiitiko ichochi chakakosha zvikuru kwatiri isu vepatriotic Zimbabweans pamwe chete nevana vese veZimbabwe nekuti mukatarisa parliament ndiyo inoona nekugadzirwa kwemitemo yenyika inoyi. Saka ndiyo responsible authority kana takutarise nyaya dzezvemitemo. Ndoku saka takavanyorera tichivakurudzira nekuvakumbira kuti vaise mutemo unobvumidze vanhu ivo kuti vange vachivhota. So tinoti it's an achievement in the right direction because takatora nzira yemutemo kuti zvikwanise kunge zvichiitika izvozvo and ivo vakabvuma kuti vari kuzvitarisa. Saka tinoona sekunge zvinhu zvichachinja.
Pane vamwe vanga vati vamboitawo here danho ramaita iri kana kuti ndimi matanga kuita izvo?
MuZimbabwe yetiri inoi ndisi tega vatanga kuita chiitiko ichocho. Hatina kude kuedza kuita zvisiri pamutemo. Tisi tega takwanisa kunga tichiita zvinhu zviri pamutemo and zvaitwa acknowledged ngeparlamendi. Saka tinofungidzira kuti weare in the right direction.
Mune zvimwe here zvamuri kuita kunze kwepetition yamakatumira kuparamendi iyoyo?
Hatisi kuzogumira ipapo chete papetition iyoyo. Tinotarisira kuti vachiita nyaya dzavo idzodzo isusu taseta mamissions kuNamibia, kuWindhoek, taseta mamissions kuSouth Africa, Cape Town, Durban, Pretoria, Mpumalanga, then toenda kuZambia, kuLusaka, Beira neMaputo, Mozambique kuti vanhu vatange kuitwa documented vari kudiaspora kuti vazenge vachitarisa the quantum yevanhu vanoda that assistance yekuvhota kuZimbabwe.
Ko vanhu vari kumhiri kwemakungwa kwakaitawo sekuAmerica nekunana Britain zvii zvamuri kuvaitirawo panyaya iyoyo?
Tiri kuti mazuva mashomanana ari kuteera ivo tichaseta zvakare mamissions edu ikoko kuti tinge tichinyatsoziva kuti munhu wese kana ari kuCanada, ari kuAustralia, ari kuNorway, ari kuGermany tinge tichiziva dzenamba yemaZimbabweans vari ikoko toona kuti kana tati zvatanga tovabatsira sei nekukurudzira kuti vange vachienda kumacenders anoitwa registration kuti vange zonge vachikwanisa kuregista pamwe chete nekuzovhotawo. Kana zvichinge zvaramba izvozvo totarisawo zvakare a possible way yekuti tinge tichiita a mass repatriation yekuti vauye kuzovhota kuZimbabwe.
Avo vanga vari munyori anoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika mubato repatriotic Zimbabweans vapishai muchauraya vachitaura vari parunhare vari kuChipinge naJonga Kandemiri weStudio 7. Chirongwa chebazi redzidzo yepasi cheContinuous Assessment Learning Activity chinonzi chiri kukonzera mutauro mukuru vamwe vachiti chakaitwa zvechimbi chimbi vadzidzi pamwe nevarairidzi vavo vasati vachinzwisisa zvizere. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa ichi chiri kuitwa sechikamu chebvunzo dzevari kunyora bvunzo dzegrade 7 form 4 neform 6 pakupera kwegore rino uye chinenge chiri zvikamu makumi matatu kubva muzana zvebvunzo idzi. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ vaObert Masaraure vati chirongwa ichi chaive chanzi chitange mugore ra 2018 asi chikasendekwa parutivi nekuda kwekuti zvaive zvaonekwa kuti chaizoremera vadzidzi pamwe nevadzidzisi kuti vakwanise kuchiita uye zvikoro zvaive zvisina zvikwanisiro zvizere zvekuita chirongwa ichi. Vati hazvina musoro kuti hurumende iunze chirongwa ichi panguva ino.
Zvinotishamisa ndechekuti zvadzoswa izvezvi pasina kuiswa marizose zvakakwana anoita kuti titsigire urongwa hwakadai. Maonero atinoita ndeekuti vari kuda kuriga mari zvavo sevana vachishandisa maticha kuti maticha ape vana mamaks akawanda muzvikoro vana vanenge vasingazive kana chinhu zvacho. Tinoona iri riri danho risinganyanyobatsire dzidzo yedu nekuti varayiridzi vacho havana kupuwa gadziriro yakakwana vekuti vaite evaluation iyi yecontinuous assessment.
Vamasaraure vati kurudziro yavo ndeyekuti hurumende inofanirwa kutanga yaita gadziriro yakakwana kuitira kuti vadzidzisi pamwe nevadzidzi vanzwisise zvizere nezvechirongwa ichi.
Chekutanga tinofanirwa kuita dzidziso yakakwana kuvarayiridzi kuti vakwanise kuita continuous assessment vachiburitsa maresults ari standardized. Tisazoite zvekuti kuchikoro changana kwabuda maresults anenge aine chipimo chimwe kumwe kwabuda nechimwe chipimo. Chechipiri, zvakuru vezvikoro vanofanirwa kudzidziswa kuti vakwanise kusupervisa nyaya yecontinuous assessment. Tiwane maresults ari standardized nyika yese. Tisazoite jake njake nyika yese. Chechitatu, tinofanirwa kuita maresources akakwana muzvikoro anotsigira vana uyezve tisati mwana aite continuous assessment masubjects ese lekuti hazvisi kuzobuda nguva yacho haizowanike.
Mumwe mubereki uyangozvidoma nezita rekuti Ambuya Spanda vati vanoshishikana nekuti vari kuona kuti muzukuru wavo uyo ari kunyora bvunzo dzeform 4 gore rino haana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa ichi uye vanotyirawo kuti havakwanise kuwana mari inonzi inodiwa pakuchiita.
Vana vari kutsanangura isu vabereki hatisi kuzvinzwisisa kuti makala acho nemari dzacho dziri kutaurwa kuti pasubject panodiwa macomponents anenge ari mangani echibhadharwa $15 rimwe chete. Saka isu vabereki zvese zviri kutotiomera hatisi kutombozvinzwisisa dai vakatombotitsanangurira kuti tinzwisise kuti zviri kufamba sei.
Mumwe murayiridzi uyangozvidoma nezita rekuti Paradza abvuma kuti varayiridzi vakawanda havana kunyatsowana ruzivo rwakakwana pamusoro pechirongwa ichi asi ati chirongwa ichi chakakosha sezvo chichiita kuti vadzidzi vawane mukana wekuratidza zvavanogona kwete kubva pane zvavanenge vadzidziswa chete muchikoro.
Iyo pachayo kala iprogramu yakanaka nekuti inoita kuti vana vakwanise kuzadzikisawo zvipo zvavo nekuti inokoshesawo zvinhu zvakaita senge masports, zvinhu zvakaita senge matekvok nezvimwe zvakadaro. Asi dai hurumende yedu yambomisa kala especially kuvana vari kunyora gore rino iri yatanga kana gore rinouya, kana kala ikatanga gore rinouya yoiswawo maresources akawanda vadzidzisi vekala voya vachidzidzisawo zvinonzwisisikawo sezvo vanenge vakaidzidzisawo vakaibatawo kala iyi. I think zvinogona kutibatsira sevarayiridzi.
Mukuru wezvirongwa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vabhani manokora vabvumawo kuti vanhu vakawanda havasi kuziva zvizere pamusoro pechirongwa ichi asi vakurudzira vabereki kuti vachitsigire sezvo chichibatsira vadzidzi kuwana mukana wekuratidza zvavanoziva nezvavanokwanisa kuita kunze kwebvunzo.
Dai zvanga zvabvira vaita misangano nevabereki vachinyatsotsanangura chaizvo kuti chirongwa ichi chinofamba sei. Asi chirongwa chatinofanirwa kunge tichitambira uyezve chirongwa chatinofanirwa kusapota isu sevabereki.
Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati chirongwa checontinuous assessment hachifanirwe kudhurira vabereki. Vakati hurumende iri kuedza zvose zvainogona kubatsira zvikoro kuti chirongwa ichi chibudirire asi vati kuveko kwechirwere checovid-19 kuri kuvhiringidza mafambiro ezvinhu.
Kuiunzawo kwazvirere kuti kuchaita kuti zvinhu zvidhurire vanhu vakawanda asi chinenge chiri kutinetsa panguva inoi semaonero amuri kuitawo inyaya yecovid-19 iyo yaitawo kuti tiite mameasures mamwe ekuti hatikwanisi kuramba tichiramba tichiita mamwe chips nematichas edu.
Hurumende yakaunza chirongwa checontinuous assessment sechikamu chekuvandudza dzidzo yevadzidzi nekuvagadzirira hwaro hwekuti vakwanise kuita zvinhu zvakasiyana-siyana muupenyu kana vachinge vapedza chikoro. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. www.voaswahili.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.